chatiri kuona chiri kunetsa ndechekuti pachabva Zimbabwe munokwanisa kuita dambudziko muzana. Asi munyika munokwanisa kusaita dambudziko nokuti mapoliticians ari kunetsana yesu. Asi chingaita kuti munyika muzoita kusagadzikana inyaya yekuti kana mumauto muvatori mukaitawo dambudziko rokupipidzana kana rokunetsana. Asi semaonero angu ndinoona sekuti mumauto yeZimbabwe kana kuti masecurity apparatus eZimbabwe hatisati tava nehumbowo hwokuti kana mugabe akabva munyika munoita destabilization. Saka ipapo hatibirirani nemaonero efriendly relations group yeyo kuamerica kuti kana mugabe akabva munyika muchaita mhirizhonga. Aiwa,
ko panyayawo yenyika dzakapoteredza Zimbabwe mune zvamungataura here pamusoro pegwaro iro zvavari kuti vanoona kunga dzisingazokwanisa kubatsira Zimbabwe kana zvinhu zvikasagadzikana?
Dzinokwanisa. Zimbabwe iri imhemba yeSADC. Zimbabwe imhemba yeEU. SADC yatogara kana panenge paita dambudziko riripolitika kusamira zvakanaka yagara ichipindira. Kana Zimbabwe abotwana dzakambopindira kuLesotho paita dambudziko rezvekuti handiwete kuti kana muZimbabwe mukaitika zvekutaurwa neForeign Relations Commission SADC ingangoia nokuti vanhu vemuZimbabwe vanozopota vapinda kunyika dzakaita vana South Africa kwakachanjana. Asi inaonera pese ikoko kuti the security apparatus yenyika haisati yatoratidza kunetsana kuri kuitwa nemapolitician. Iwo pachavo sesecurity apparatus yenyika iri kunetsana.
Pane zvingatarisirwa here kubva kuAmerica nekukatsika tichiona kuti havana zvikuru zvavainazvo zvekuti vangapindira muZimbabwe?
Chokutanga ndechekuti isusu tinotokurudzira kuti nyika dzakaita sana America nedzimwe nyika especially dzokumadeukero kunana America kunana Britain vasanyanya kuda pinda pamberi nokutaura nezveZimbabwe. MaAfrican countries vanasadzaunika vanoo vanofanira kutsiura vamwe